Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 6/2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba. Nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Danho rakanaka kuti hurumende yateerera zveutano pane vanhu kuzvinhu pakuti ivhu nderedu takarirwira inhaka yatakasiyirwa nemadzitateguru edu. Asiwo zvekare panoratidza kuti pane dambudziko ririko paadministration urongwa wezvemaini muZimbabwe.
Hurumende inozivisa nezveurongwa hwekuda kukanzura marezinesi akapiwa kukambani yekuChina yeHeijin kuti ichere matombo kuuzumba kumashanaland east. Vaimbo vamurongi vemisangano muboka revechidiki rezanupf vagodfrey senengamu vanoparura bato ravo rezvematongerwo enyika refront for economic emancipation in zimbabwe kana kuti fees, vachiti bato ravo richatorera vakuru vakuru muzanupf pamwe nemuhurumende mapurazi rogovera kune veruzhinji. Mitambo yenhabvu yekastolaga premier soccer league inotanga nhasi munyika zvichitevera kumbomiswa nekuda kwedenda recovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvezvicherwa reMines and Mining Development rinonzi rakanzura marezinesi ekuchera matombo muward 14 kuuzumba akanga apiwa kukambani yekuChina yeHeijin Mining Company Private Limited. Izvi zviri mutsamba inonzi yakanyorerwa kambani yeHeijin ichibva kumahofisi ebazi rinoona nezvezvicherwa ari kumarondera mudunhu remashanaland east. Tsamba iyi inoti hurumende yatora danho iri mushure mekutambira zvenyunyuto kubva kuvagari vekwakaseke Ishenya Jina vekuuzumba pamwe nakanzura weward 14 vafajiyo Marowa avakanyunyuta zvakasimba vachiramba kuti kambani iyi ichere matombo munzvimbo yavagere uye kurima. Bazi iri rinoti rakazoitawo ongororo yaro rakaona kuti migodhi yematombo miviri yaida kuvhurwa munzvimbo iyi yaipinda mumisha yevanhu pamwe neminda yavo pasina kuwirirana nevagari venzvimbo iyi. Tsamba iyi inoti kambani yeHeijin ine nguva yekusvika musi wa6 zvita kuti ipikise danho iri asi basa rose ramiswa kubva musi wanyorwa tsamba iyi unove nhasi mbudzi 6. Studio 7 haina kukwanisa kubata vebazi rezvezvicherwa kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kubata vekambani yeHeijin kuti tinzwe udivi ravo panyaya iyi. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti idanho rakanaka kuti hurumende yateerera zviri kutaurwa nevanhu vekuuzumba vachirambira nhaka yavo.
Idanho rakanaka kuti hurumende yateerera zviri kutaurwa nevanhu vekuuzumba kuti ivhu nderedu takarirwira inhaka yatakasiyirwa nemadzitateguru edu. Asiwo zvekare panoratidza kuti pane dambudziko ririko paadministration urongwa wezvemining muZimbabwe. Nekuti zviri kutaurwa neMines Ministry kuti nzvimbo yamuri kumaina haina kuvhurirwa kuti imainwe kana kuti iitwe exploration nekuti misha yevanhu iripo uye hamuna mvumo. Izvi ndo zvingadai zvakaitwa pekutanga kuti vasati vanyorerwa gwaro rekuti endai munotsvaga zvamuri kuda ikoko. Paifanira kutanga patariswa kuti nzvimbo yacho iri open here kuprospecting. Saka zvaakuita sekuti maChina vari kuzvifungira vega kuti ndaakuenda kunotsvaga pakati maminerals. Ministry iri kuita sekuti yakatozovhunduka. Dai vanhu vasina kutoita zvejambanja handifunge kuti tsamba iyanga ichanyorwa kuti maChina vasuduruke kubva kuzumba.
Tinoona kuti iyo vekambani yeHygiene vapiwa kusvika musi wa 6 zvita kana kuti 6 December kuti vange vachipikisa danho rebazi rezvezvicherwa iri. Tingaona here vachitora matanho iwayo ekupikisa?
Zvinogona kudaro asi handifunge kuti kana vakakwana vanoda kuti vapikise danho ratorwa nehurumende uye vachida kurovedzera kuti vane kodzero yekutorera vanhu minda yavo nekutyora kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo. Ndofunga kuti vachataura nehurumende kuti tichagirei pamwe pekuti tiende kunochera zvavanga vachida kuchera kuzumba ikoko.
Kune vamwe vamaguhu vane pfungwa yekuti hurumende yatora danho iri nekuti nyika yatarisana nesarudzo, bato riri kutonga reZANU PF rinogona kunge ratya kurasikirwa nemavhoti arinombowana muuzumba. Munotiwo
hangu mapoliticians always vanofungawo pamusoro pemaelections anenge achiuya, asi apa ndinoda kuti ndipatsanure politics neadministration. Zvaitika apa iMinistry of Mines uye havana kungonoita rali vobva vataura kuti machina vakubva muno. Vanyora zvinhu zviriko nerekodi, vakota mutemo Mines and Minerals Act yekuti chero ani naani zvake achakanganiswa kugara kwake nekuda kwevanhu vanouya vachida kuchera muvillage kana mumusha make, anokwanisa kuenda kukoti akatobata gwaro reMinistry of Mines ranyorerwa machina ari kuzumba.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Vaimbova murongi vemisangano muboka revechidiki rebato reZANU PF kwaGodfrey Tsenengamu nhasi vaparura bato ravo rezvematongerwo enyika reFund for Economic Emancipation in Zimbabwe kana kuti FEES, vachiti bato ravo richatorera vakuru vakuru muZANU PF pamwe nemuhurumende mapurazi rogovera kune veruzhinji vasina minda. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Upfumi kuwanu. Vachitaura pavaparura bato reFEES muHarare nhasi, vakafanobata chigaro chevanoona nezvekufambiswa kwezvinhu mubato iri vakamirira kuita Congress vaGodfrey Tsenengamu, vati bato ravo rinomirira nyaya dzegutsa ruzhinji kwete kuti vashoma vari mubato riri kutonga pamwe nemuhurumende vazvimbe matumbu nokudya rifa renyika vega, veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo. VaTsenengamu vati bato ravo richatorera vakuru vakuru vane mapurazi akawanda vari muhurumende pamwe nemuZANU PF rogovera mapurazi aya kune veruzhinji vasina kuwana minda pachirongwa chekugoverwa kwevhu richibva kuvarimi vechichena richiendeswa kuvanhu vatema.
Minda tava kutora kubva mumaoko evashoma vanosanganisira mashefu naivo vamunangagwa ravo purazi tinofanira kutora. Vosarawo ne 100 hectares dzimwe 350 dzopiwawo vamwe. We are not apologetic. Hapana chinokosha kuti uri president. You are just like anyone else. You are a human being just like me. So everyone must be ready to share. But nyaya yacho hama dzangu maZimbabwenzi moziva kuti ihondo yatatanga.
VaTsenengamu vashora kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika vachiti zviri kukonzerwa nekutadza kutungamirira kwebato reZANU PF pamwe neuori hwatekeshera munyika, vachiti bato ravo richashanda zvakasimba kurwisana neuori. Semuenzaniso, VaTsenengamu vadoma muzvinabhizimusi vakuda tagwirei semunhu ari kuita uori hwakanyanya munyika, avo vavati ndivo muridzi wemigodhi nemabhizimusi mazhinji munyika. Vashorawo hurumende yeZANU PF nekupa zvizvarwa zvechina neBelarus mabhizimusi akawanda munyika, asi zvizvarwa zveZimbabwe zvisina chazviri kuwana. Vachiti vekunze ava ndivo vari kungomora zvicherwa zvenyika, asi zvizvarwa zveZimbabwe pasina kana kobirira zviri kuwana mazviri.
Asi utengesi hweMDC ini handichahuoni nekuti utengesi hwandaa kuona ndo huri kutoitwa neZANU izvozvi iri kutengesa nyika kumachina. Takatarisa.
VaTsenengamu vashora hurumende nekurambidza mapato anopikisa kuungana, asi ivo vachiita madiro aJorjina pakuita misangano nevatsigiri vavo, vati mitemo yenyika inofanira kushandiswa zvakaenzana kwete kuti patariswe kuti munhu anenge abuda mbamani. Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU PF vaMike Bima kutinzwe pavamire nezvataurwa navaTsenengamu izvi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kubatika. Pakuparurwa kweFEES nhasi panga paine vakokwa vabva kumapato anopikisa akasiyana-siyana, kunyange hazvo bato reMDC Alliance risina risina kuzotumira mumiriri waro pachiitiko ichi. Vanga vakamirira MDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora vaBenevolence Taisekwa vakurudzira kuti paite nhaurirano pakati pemapato anopikisa.
Ngatifambei tese sema opposition parties in Zimbabwe. Masikati ano ndakamirira bato rangu. We are inviting you to any alliance, any coalition yetichaita munyika ino so long itakubvisa the ruling party known as ZANU-PF.
Mutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vatiwo kunyange mapato anopikisa awanda munyika, mapato aya anofanira kugara pasi oita mushandira pamwe wokubvisa ZANU-PF masimba musarudzo dziri kuuya.
Muono wefizi muono welid asi maitiro atiri kuita zvindo anoita sei anosiyana. Saka saizvozvo ndinoda kuvimbisa kuti panokwana 2023 pachaita sungano yekubvisa ZANU-PF. Ende musungano iyoyo tinenge takamira chose vechiduku vakuru tichiti yakwana nguva yeleadership itsva ichabvawo kune vechidiki vane pfungwa dzitsva dzinoda kubatanidza mhuri yeZimbabwe.
Zvichakadai vatsenengamo vati havasi kuzopeta maoko vachisiya bato reZANU-PF richivarambidza kuita misangano nekuvavharira migwagwa kana vachienda kumisangano sezviri kuitwa mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Vaenderera mberi vachiti havasi kuzorega ZANU-PF ichibirira musarudzo. Zvichakadai vatsenengamo vabata bata nyaya dzakawanda dzinosanganisira kushayikwa kwemabasa munyika, kushungurudzwa kwevaimbo vavarwi vehondo yerusununguko, kusamira zvakanaka kwehupfumi nezvimwe, vakumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti ruvaregerere pane zvavakatadzira ruzhinji zvinosanganisira kushungurudza kwavanoti vakaita vemapata anopikisa vasati vadzingwa muZANU-PF. Vatsenengamo vativo vari kutarisira kuti bato ravo richaita kongresi yaro yekutanga mwedzi unouya, apo pavakatarisira kuti pasarudzwe utungamiri hwebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti hapana munhu akafa neCovid-19 uye vanhu makumi matatu nevana vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Pavanhu vakawanikwa vaine denda ava gumi nemumwe vana vechikoro vose vari vemudunhu reMateveland North. Sezvo pasina munhu akafa nezuro, uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 hwakaramba huri pazviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi masere nevashanu kana kuti 4,685. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga gore rapera hwakasvika pazviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine zana nemakumi matanhatu kana kuti 133,146. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakanga vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 3,355,567. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vakanga vasvikawo pamamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 2,633,937. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kusvika panopera gore rino senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhaure Reuters rinoti kubvutwa kwemasimba nemauto muSudan kwaisa parumana nzombe urongwa hwanga huchaona France ichirasa chikwereto chemari inosvika mabhiriyoni mashanu emadhora chine nyika yemuAfrica iyi. Izvi zvinonzi zvakataurwa nechishanu negurukota reFrance rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, imwe zvenzira yekumanikidza vakuru vemauto vakabvuta masimba. Vakuru vakuru muHouston mudunhu reTexas muAmerica vanoti vanhu vangangosvika vasere vakaurayiwa, vamwe vakawanda vakakuwadzwa mutsaona yakaitika pausiku hwekutanga hwekuvhurwa kwemutambo wemimhanzi weAstroworld nechishanu manheru muguta reHouston mudunhu reTexas. Mukuru weboka rezvekudzimwa kwemoto muHouston vaSamuel Penya vatsinhira nezveuwandu hwevanhu vakafa pamwe nekukuwara Pamusangano vavaita nevatori venhau mamba kupedza panze pe NRG Park. Yashika nguva yekupinda muchirongwa chatinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu patinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa hurukuro yedu yekupedzisira namuzvare Gladys Hlachikwayo vebato reMDC Alliance, tichizonzwa zvakare kubva kune mumwe mudzimai ari kuSouth Africa ari kushora iye mabatirwo ari kuitwa varwi vehondo yerusununguko.
Maita henyu nekundidaidza muchirongwa, zita rangu ndinonzi Hlachikwayo Gladys, ndiri Secretary weInternational Relations kana kuti Secretary anoona munyori anoona nezvekudyidzana kwedzimwe nyika mubato removement for democratic change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa.
Ko, panyaya yamataura yakadeedzerwa neSadak yenaurano munoona zvichitambirwa here?
Isu sekutaura kwatakaita semovement for democratic change ndo inova position yedu. Zviri kutaurwa neSadak, zviri kutaurwa neAfrican Union, ndo zvatiri kutaurawo isu vemovement for democratic change. Tiri kuti isusu dambudziko remuZimbabwe ndiri kuti we've got a governance crisis. Utongi hwedu hauna kumira zvakanaka, tinofanira kugadzirisa. Tinofanira kugadzirisa nyaya dzese dziri kunetsa kuti tikwanise kupedza maproblems atinawo nenyika dzekuchamhembe. Saka isusu tinotambira zvakanyanya position yeSADC, tinotambira zvakanaka position yeAfrican Union kuti dialogue is the only way forward. Saka tinovimbawo kuti hama dzedu dzanopf nemamwe mastakeholders ari muno muZimbabwe achatambirawo nguva iri kupiwa kubva kune ma Southern African Development Community members nemaAfrican Union members.
Aiwa, tinokutendai muzvare Gladys Hlachikwayo vebato reMDC Alliance vanga vari kutaura ivo pamusoro penyaya yenhaurirano dzavanoti dzinofanira kuitwa sekudedzerwa kwakaitwa neSADC. Regai timbonzwa kubva kuSouth Africa kune mumwe mudzimai vari kutaurawo vachinyunyuta pamusoro pemabatirwo ari kuitwa varwi vehondo yerusununguko.
Magadi, zita rangu ndinonzi Jesse Charuma, ndiri muJoburg, South Africa. Ndoda kungotaurawo maererano nekushungurudzwa, kutambudzwa kuri kuitwa vanhu vakasungunura Zimbabwe inei, mahovhet edu, ana mai vedu nana baba vedu vakatisunungura, vakatirwira kubva mumapambepfumi nyika ichizosungunuka kudukiza navo. Chokwadi zviri kuitwa nehurumende yeZANUPF kana mudzimu yanambeya nehanda nasekuru Chaminu kana sekuru Kagoi vanokutendeukirai vanhu veZANUPF. Muri kuvashungurudzirei vanhava? Chamuri kuvashungurudzira chii? Vatadzei? Imhosva here kutaura kuti aiwa chikafu chamuri kutipa hatisi kuguta, toda kuti chiwedzerwe? Saka zvichema zvichabvumidzwa kuenda kuna purezidendi nekuti muZimbabwe mune chinhu chinonzi mapurisa chinogona kusunga vanhu.
Sei muri kudaro, amai Charuma?
Manesi akada kudemonstrata muri kusunga, maticha akada kudemonstrata muri kusunga, vanhu zvavo vanhu vemaoposeni vakada kudemonstrata muri kusunga. Mahovhet vakakurwirai vanhu veZANUPF 2008 manga madyiwa imini nasangirai. Dai pasina mahovhet akarova vanhu akaita kuti vanhu vavhoterwe, vavhoterei ZANUPF, vakazovhota nekutya vanhu kutya. Zvakabva kumahovhet kuti murambe muri pachigaro. 2018 ZANUPF yakadyiwa naChamisa. Mahovhet akamira zvakareva, akakurudza vanhu vakadinidini vanga vakamira nemusangano weZANUPF. Ko, nhasi chashata chii? Vanhu vakurwara. Mukati vadzokera futi here kubata futi vachirwisana nehurumende yeZANUPF? Inga muhurumende macho imomo munotoriwa nemahovhet ana mai opa muchinguri. Mahovhet amunzwo sisi shuwa makanyarara, president vacho vakanyarara kuti zi mahovhet acho arimo muhurumende akanyarara kuti zi. Asi chiina imedwe izvi zvinoshungurudza. Kana Mwari wekudenga hafari, dzimwe nyika hadzisi kufara nazvo zvinhu zvinoitika izvo, hadzisi kufara nazvo. Isusu vana veZimbabwe kusatotaura hedu, asi zviri kutirwadza nekuti ndo vakaita kuti tisungunuke. Hondo inini yaka rewandri mwana mdiki. Asi, ndakaona kushunguruzwa kwaita vavangu. Vamwe vanhu vakaenda kuhonda havana kutoka. Vamwe vakaremara, vamwe vakurwara nepfungwa, vamwe vakusvipika. Mamwe vete Zimbabwe ndiwo ega runhunga sosvine muromo. Dzimwe nyika akagara kamushi. Haiwa, hurumende zanupiefuka. Ndopai patinozoti mukomana ngaapinde hake nekuti ane zvido zvevanhu. Ane zvido zvevanhu, ane zvido zvemahovheti, ane zvido zvemanesi, zvematicha, zvemadhokta. Ane zvido zvemayuthi kuti aende kumabasa. Saka ngaapinde zvake mukomana.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna mai Jesse Charuma vari mu South Africa. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chatinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu kana kuti our lives. Nhasi tiri kutarisa tsaona yakaitika kuRushinga kuMashonaland Central, uko nhengo sere dzeimwe chechi yechipostori dzakanyura murwizi Mazowe padzaiedza kubhabhatidzana. Tsaona iyi inouya mwedzi mishoma, imwe tsaona yakadai yaitika kumapostori ekumasvingo. Vamwe vanoti mapostori ari kuzvidza nzvimbo dzinoera, vamwewo vachiti mweya yemadzinza ndoyo iri kukonzeresa tsaona idzi. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarapi vechivanhu reZinata, sekuru George Kandiero, takatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii netsaona dziri kunzi nevamwe dzine chivanhu idzi.
Tinobatikana, tinoshushikana, angave mafiro acho akasiyana. Asi kana dziri nzira dzinoita kuti tinogona kuzvidzivirira kana kuti taigona kusa kuti munhu afe, tinoona isusu sesangano tinotora zvese n'anga nemaprofita kwedu kuassociation. Saka tine dzidziso rakakura ratinopa. Apa panjodzi dzakaitika idzi, kune nzvimbo dzinoyera dziri muno muZimbabwe dzakasiyana siyana. Dzine maitirwo adzo adzinoitwa kana vanhu vachida kushandisa nzvimbo iyi kunyanya zvinhu zvechivanhu kana zvechiprofita izvozvo. Uye kune zvinhu zvokuti takupinzana pamabeliefs kana kuti kumakufungiro ekuti takati ukaita zvakati zvinoita zvisingaiti. Nokuti inini handina kumbobvira ndashambira upenyu hwangu hwese zvonzipinda mumvura umu. Nekuti wewe vhozi wanamatirwa naningi kana kuti unobhiliva nezvakati wakufunga kuti zvinoita, hakuna zvinhu zvakadaro. Saka chinhu zvinosuwisa chaizvo ichocho kuti tabva tasvika pachirungu anoti brainwashing yakasvika malevels akadaro ekuti tinosvika takusiya mhuri, takusiya vana nezvinhu zvisina nebasa rese zvina maturo. Asi kuye tichitarisa futi rimwe divi racho randambotanga kutaura rekuti kune nzvimbo dzinoyera dzekuti tinofanira kunga tanga takumbira kuwaridzi wedunhu munzvimbo dzatinenge tiri. Nokuti munoona kazhinji kacho vanhu vanenge vafamba kubva kwavabva kuti vaende panenge pane mvura idzi.
Tichiona sekuru apa pari kusangana zvinhu zviviri, chikristu nechivanhu. Kune vamwe vanoti havatendi mutsika dzechivanhu, zvichizoita kuti vange vachipinda munzvimbo dzamunoti dzinoyera.
Chivhumu ari kuenda nekwarusati ochete chiripo. Munoona muhacha uya unoshandiswa nemaprofita vechivanhu vanoshandisa futi muhacha. Zvinhu zvakawanda tese kumagumo kwazvo mukomaka tinobvuma kuti kuna Mwari, kuna sika wanhu anotipa simba tese. Kana kuri kupira kana pachivanhu tinozopedzisira pakuti muti chitsiro kuna musika wanhu ari iye Mwari futi. Saka ukaona munhu ane mafungiro ekuti hanzi chivanhu hachina basa, asi kunyatsa kuziva zvaari kuita munhu iyeye. Asi ndinoona kune vamwe chipostori ivava vanonyatsa kutonzwisisa kuti aiwa apa isusu taakudawo vakati vanotibatsirawo kana kukumbira munzvimbo mawasvika. Vanoziva kuti kuna ana mambo kune masvikiro ari munzvimbo iyoyo vanokumbirwa kuti no tine zvinhu zvedu zvatinoda kukumbirwa kumboitirapa. Vamwe vanototi ava hazviiti kuti mudai, vamwe vanopuwa mvumo, asi pane zvinotanga zvaitwa kuti muzosvike pakupinda munjizi dzinenge dziri munzvimbo imomo.
Kune vamwewo vanenge vane maonero ekuti vanenge vazonzi vanyura munzizi idzodzi vanenge vasina kuchena, vaine zvechivanhu zvavanenge vakabereka kana kuberekeswa neveukama kana nemadzinza. Imiwo munoona sei?
Zvinogona kudaro plus nyaya yehukuru kana tiri mumakereke umu kana imo muzvitendero medu. Nyaya yehukuru tinogona futi kukandirana mhepo, izvo zvinoitika. Tinogona futi kugadzirisana pachedu kana iwo ungaukama imomo. zvinoita futi izvozvo kuti pamwe nezvo vakaberekeswa ndose zvomanzwa ndataura kuti kuchikiro kune vakuru kuna namambo vari kunzvimbo iyi unogona kuvhenekwa kuti zvinoita here saka manzwa payanda kuti umwe unotorambidzwa kunzi aa hazvina kujeka zvinhu zvenyu zvamunoda kuita izvi
imi sezinata matimune mapostoriwo anouya achiita nhengo dzenyu zvinhu zvamunovadzidzisawo panyaya dzakafanana idzodzi dzekuremekedza nzvimbo dzinoyera
kazhinji acho matorero atinoita vanhu vechipostori ndechekuti kana munhu achiuya kuti akuya kusangano redu tine maexisting structures ariko kudhara kumaprovince kumadistrict kumaseo kumabranches nekuti kuna mukuru wekereke yakati saka tinoda kuziva kuti munhu yabva nechekupi vamwe vacho matamba atitoapi nekuti munoona zvavanozoita izvokuti nhasi wapinda sangano izi mangwana wakuda kutoita mukuru zvinoda kutanga zvavhenekwa izvozvo asi dzidziso tinovapa tine constitution uye tine code of conduct yatinoshandisa ndo yatinongoshandisa futi kune vanorapa pachivanhu zvinhu zvinoitwa nezvisingaitwi kana uchida kuita zvinhu zvakati zvakangofanana nezviwildlife zvekushandisa maanimal pati tine murauripo unotaurira kuti masteps anotorwa ndeakati akati akati kuzviite zvakati
aiwa tinotenda zvikuru sekuru kandiyero nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu
aiwa tatendwa nesu
munhau dzemitambo makundano enhabvu ekasolaga premier soccer league emwaka uno asimuka zvine mutsindo nhasi asi mudzinhandare muine vatsigiri vashoma-shoma michael kariati anotipa nyaya iyi
mitambo yasimuka zvine mitsindo kumativi mana ese enyika vamwe vachifara vakunda asi vamwe vachichema vatorerwa mapoints ese matatu chikwata chine mukombe uyu chefc platinum chasimudza mitambo yacho nemapoints ese matatu mushure mekuzvindikita 10-6-1 mumandava stadium vengezi platinum stars vanaisawo zvibodzwa nekurakasha blue city 5-0 mubaobab stadium zuva ranhasi ranga riine mitambo mishanu yepsl mublawayo harare kariba mhondorongezi nezvishavane asi mashoko atawana kune vanga vari mumitambo iyi anoti mudzinhandare umu manga muine vatsigiri vashoma-shoma vakawanda vacho vagara kumba nemhaka yekudhura kwemari dzekuripa kunoona mitambo iyi vateveri venhabvu vari kubvisiswa madhora 10 kuona mitambo yepsl mari iyo vanoti yakawandisa muongorori wemutambo wenhabvu vatawanda tafire nyika vanoti mutambo pakati peblack rhinos neislanders munational sports stadium wanga uine vanhu vasingasvike 30
hakuna kuya vanhu handikanyepe uzvaikomplena kuti matikets achari kudhura hakuna kuya vanhu
vanga vari munyamunga stadium pamutambo wecapes united nezpc kariba vanoti vanhu vanga vari munhandare iyi vanga vasingasvike 100 izvi munyori mukuru wezimbabwe national soccer supporters association vajoseph mutau vanoti zvakonzereswa nekuramba kwepsl kudzikisa mari yemubhadharo yepagedhe
takataura nepsl tikati mari idzi dzamuruda kuti vanhu vabhadhare dzakawandisa dai madzikisa vakaita nharo vakaoma musoro asi ndinoda kungotenda vatsigiri vedu nekuteerera kuti vasaende kunoona bhora
mumwe wevanga vari mumutambo wecapes united nezpc kariba ndiloid chitembwe uyo ari kutarisirwa kutora basa remurairidzi wemakepekepe zvichitevera kudzingwa basa kwadarlington dodo iyo makepekepe yaita mangange 00 nezpc kariba mitambo yekutanga kwemwaka iyi yanakidza zvikuru black rhinos ndokutora mapoints ese matatu mushure mekurova highlanders 2-0 chicken inn ndokudamburawo cranbourne bullets 1-0 mitambo yeleague iri kuenderera mberi mangwana paine mitambo mitatu muHarare, Bulawayo neMutare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndine Jonga kandemire nishiti murayiro zvakanaka vateereri.